Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na udzedu za nasi. Chitatu, kurume 1, 2017. Zvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuita vana chiremba navana mukoti. Mafashamu emvura okonzera matambudziko akawanda kucholocho nemamwe matunhu ari munyika. Murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa ndokutsakatika muna kurume 2015 itaidza mara anopiwa mubairo weLife Achievement Award nesangano rinorwira kodzero pasi rose reAmnesty International. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanotsaura mudare reCongress pamusoro peurongwa hwavo hwekuwedzera mari kubazi remauto nemadhora mabhiriyoni makumi nemashanu nemana. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa pamire vari kugara nekushanda kunze kwenyika zvichitevera mashoko avamugabe ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kugara munyika mazvo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari dzitifarire paFacebook page yedu.